and on Twitter at Upfront Africa.
Mangwanani akana kavatereri tino sangana zvekare. Mangwanani anasi uri musi wemuvhuro chikumi 22, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489. Madzimai matatu eMDC Alliance nhasi anotarisirwa kumira pamberi pedare redzimhosva kukumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti Zimbabwe inochifanirwa kutangidza kudzidzisa vana vechikoro pamusoro peuori nokuipa kwahwo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwakwira kusvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489. Vafa vave vatanhatu. Vapora muZimbabwe vave makumi matanhatu nevana 64. Miriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe, mutevedzeri wasachigaro weMDC Youth Alliance muzvare Cecilia Chimbiri uye mutevedzeri wemurongi wemabasa muzvare Netsai Marowa vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare repamusoro nhasi. Gweta ravatatu ava vaJeremiah Bhamu veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wokubisa mari yechibatiso kunyangwe vatatu ava vari kuti vakapambwa uye vakagara muchipatara vachirapwa. Mapurisa ari kuti aya manyepo. Baba vamuzvare Cecilia vaHenry Chimbiri vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemabatirwo avari kuitwa kujeri rechikurubhi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wezvemajeri Superintendent Mayor Kanyenzi, asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaChimbiri.
Hapana zvati zvachinja, chikafu vari kurambidza kubva kunze. Ini namai takatotadza kuendesa chikafu ichocho nokuti vakaramba magadhi eko maprison guards eZimbabwe. Vari kuramba, vari kuti tine mutemo watakapiwa wecoronavhairas, hapana chikafu chinobvumidzwa kupinda mukati, chikafu icho chinogona kuuya nechirwere. Saka zviri kunetsa, vana vari kutongotambura varimo mukati imomo. Unhapwa hwanyanya kubva wagodzongera kudaro nekuda kwekuti udzvinyiriri hwakanyanyisa. Naizvozvo nhamo yekuti vana vari kudyei, vari kuita sei, vari kupona nei, ndiyo nhamo iri kukuwadza pfungwa nendangariro. Pfungwa nendangariro ndo padzinozonyanya kuti saka vana vada kuurayiwa nenzara here, varoda kuti vafe nekushaya chokudya here.
Ko icho chikafu chemujerumu chakamirawo sei?
Nekuti chikafu chirimo imomo chinototyisa. Hatingakwanisi kuziva kuti chikafu ichocho chingararamise vanhu vakaita zvakadii, nekuti tagara tichinzwa kuti kunotonetsa chokudya, havana chokudya. Kana nyika yese iri kutoshaya kudai, kuroti imomomo muri kutonetsa, chikafu ichocho hachiwaniki chokudya. Saka ndo nhoroondo yandingakwanisi kukupindurai ndichiti vana havasi kupiwa chikafu chiri kubva kunze, vari kunyimwa, vari kurambidzwa. nyango machiendesa handifungo chinosvika chinenge chakutochikisa nokuti tikasiya kuti tivape ivo magadzi kuti vaendese kuroti nhoroondo yacho yambunyikidzwa yatoone uchenjeri hune kusviba mukati.
Ko sei muchidaro vachimbiri?
Hatichazonzwisisa kuti chikafu chazenge chazopiwa mwana changa chakaita sei, nokuti nhoroondo yechikafu ndeyekuti munhu auya nacho anofanira kunopa munhu waari kupa panguva iyo yokushanya. Zvino chikazosara chikazotorwa nemuswe webere chikasanganiswa neiyo iyo chipembere, zvakutoreva kuti zvaipa. Nyanga yechipembere inogona kuzowanika iri pamuswe webere, saka zvinotyisa zvikuru. Ndo nhoroondo yandingataure, vana havasi kupiwa chikafu chiri kubva kunze. Vana vakatitaurira kuti vari kutambura varimo mukati, saka ndo mamirira zvakaita.
VaHenry Chimbiri vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe 297,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, uye vashaya vadarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemashanu 7,925. Vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri 142,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere 8.8 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri 120,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri 2.2 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nemana 464,000. Vaporavo vachidarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu 4.3 million. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira hurumende kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa kana ikasagadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nevana mukoti pamusoro pemari dzavari kutambira, uye kusagadzirisa nyaya dzeuori dzaunza kunyunyuta kwakanyanya munyika. Vana chiremba vakuru nezuro vainge vaine urongwa hwekuita hurukuro negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, asi zvakakundikana sezvo vainge vari kumatare edzimhosva uko vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pakutenga zvikwanisiro zvekubatsira mukurwisa COVID-19. Nyaya iyi iri kubatawo mwanakomana wemutungamiri wenyika Collins Mnangagwa, uyo ari kuti ari kunyeperwa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kusungwa kwavaObadiah Moyo kubata vanhu kumeso nekuti havana kubvira varara muchitokisi, uye hurumende haina kupikisa kuti vapiwe mukana wekubisa mari yechibatiso kunyange mhosva yavari kupomerwa yakakomba.
Ndakaona nyaya kana tikati chirongwa chavanoti ivo operation wakazowana sei, zvichireva kuti ufumi kuna vanhu vanonzi vana ufumi varerwa vachifanira kukutsanangura kuti vakahuwana sei ufumi ihwohwo, nekufungirwa kuti pama vakahuwana nenyaya dzouori corruption iyai. Ndo nyaya yakanyanya kubuda tichiona minista vehealth vachinzi vakasungwa, asi tichizohwa kuti manyepo kunzi vakavata kuchitokisi vakatovata zvakukumba kwavo nokuzoenda voenda kukoti kunobhadhara mbeu nokudzoka kumba. Ndo nyaya yakanyanya kukurumbira iyoyo tichona ichipindirwa nana Professor Jonathan Moyo kwavari ikoko vachitaura vo zvavanenge vachifunga nezvavanhu wavo ikoko.
Iko zviri kuitika muZimbabwe muzvi nenyaya dzeuori, pane chinomboratidzawo here kuti zviri kuitwa nemoyo wose uye kuti pachabuda chimwe chinhu chinobatsira kuti zvinhu zviite nani?
Ndinoona sokuti zvirongwa zvavari kuita kubatsira kwazvo kushoma, nokuti ivo vacho vanoita zvirongwa izvozvo, vanofambisa zvirongwa izvozvo, vachibvunza vamwe kuti wakazviwana sei, kwevo vabvunzwavo nani zvavanazvo, nokuti tinoziva kuti vanazvo zvavanazvo vakazviwana sei. Saka vanhu vacho vari kubata chirongwa ichocho, handifungi kuti ruzhinji rweZimbabwe kune chivimbo navanhu ivavo, nokuti ndo vamwevo vane zvavanazvo zvisingazikamu kuti vakazviwanavo sei. Saka kana vozobvunza vamwe, shamwari dzavo kana naivo dzinobvunzwa nani. Zvekare kubva patanga nyaya idzadzira kutanga nhasi iranguvawozita rokunzi operation wakazviwana sei, asi zvaki inodzira necorruption haina kutanga nhasi. Ko papose paiaimbe itaipa kuvanhu vashoma shoma chete vatinonzwa kuti uyu wazotorerwa chakati, asi ruzhinji rwacho tinongova kuti wasungwa, wazoregedzwa, wazodai. Zvekare corruption yacho ndivari kuitangira kumusorosoro ukuru, asi corruption muZimbabwe inenge yakadzika midzi chaizvo, sakunyanya kumapato akasiyana siyana ehurumende kwesungwa. Saka zvavari kuita izvi ndokuona sekuti kungochera pamusoro chete, to scratch the surface, vasinganyanyi kudzika midzi yokuti iyo corruption kuti izovapo. Zvii zvamboita kuti izovapo? Zvekare kuti ibve corruption iyo, zvii zvingaita kuti corruption ipere muZimbabwe? Hativoni vachinyanya kudzaka mazviri kuti ipere zvachose.
Asi iyo hurumende inoti iri kubata vanhu ichisunga vanhu vanenge vapomerwa mhosva dzeuori.
Vasungwa vacho ivavo handioni kuti takambowaisi pakapinda president Mnangagwa kuti kwaita list yavanhu vakaisa mari kuzhe, list yose yavanhu vakawanda wanda, hatina kuona kuti chii chavakaitwa vanhu ivavo. Saka zvimwe zvinganguva zvokungotauravo hazvo kuti tichasunga vanhu tichadai, asi hapana uwandu hwavanhu vacho vativasungwa vativatorerwa zvinhu kuti tinatsokuziva kuti corruption haisi kuzaramba ichipfuurira mberi sei. Zvekare ini handisi kunatsokuona zvirongwa zvinodzidzisa ruzhinji rweZimbabwe kubva kumwana uri kukura kuti asaita corruption kana akura. Zvokuzongotanga kusunga vanhu vakura ndozviya zvotonzi you can't teach an old dog new tricks, kuti imbwa yakura haungazoidzidzisi zvimwe zvinhu zvitsva. Ndo zviri kuitwa izvozvi.
Munoda kuona hurumende yechidini?
Hurumende inofanira kana kupeti kuzvikoro kumasilabhasi kubva kukireshi chaiko, idzidzise vana vari kukura kuti chinonzi uori chii, chinonzi uori corruption yakaipa papi, zveinodzivirirwa sei. Saka zvinoreva kuti hurumende yacho iri kurega vanhu vachiita corruption kuti igozowana basa rokuti taakuvasunga.
Ko kusungwa kwavaObadhaya Moyo munofungei nako? Pane zvamunofunga here kuti zvichabuda panyaya iyi?
Takanyanya kundibata mwoyo zvangu kusungwa kwavamoyo vatakandagara kuona kuti mabasa avo omuministry of health andaiona kuti ndaapi, nokuti vanenge vakambonyepa pasati pafau kutanga necovid zororo makamba kuti tine state of the art, tine zvose zvose. Wozondinayo munhu unofa kuchinzi hakuna maventilator acho, nyangwe maventilator acho aivapo hakuna magetsi anobayirwa kuti maventilator acho ashandi. Minista wati tine zvose zviripo. Saka ndo zvimwe zvinhu zvakanyanyondibata. Zvekare chimwe chandinogara ndichifungisisa ndechokuti maitikiro ari kuita zvinhu muZimbabwe zvose, zvingava zvouori, zvingava zvokudzaka kwoupfumi hwenyika, ko isu vanhu vemuZimbabwe, ini nemi noruzhinji kwose rwemuZimbabwe, chii chetingaita kuti tizvibudise mudambudziko ratiri imomo? Nokuti tingangoshora nhingi nanhingi, tingangoshora imwe dzimwe nyika, tingangoshora nesu pachedu, ko isu tinozvishora riini kuti tikwanise kuzvibudisa matiri imomo?
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare neStudio 7. Tombo tarisa jiri mumapepa nau anasi. Mudaily News mune nyaya inoti kupindidzwa kwemutemo sezviri kuda kuitwa nehurumende kuchapa masimba kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vadome wavanoda kuti azove mutungamiri wenyika pamwe chete nemutungamiri webato reZANU-PF kana vabva pautungamiri. ZimLive.com ine nyaya yevaimbove gurukota rezvemasimba emagetsi vaSamuel Undenge vakatangidza nemusi wechishanu kupika mujeri kwemakore maviri nechidimbu mushure mekutadza kwavo kuti mhosva yavo iraswe. NewZimbabwe.com inoti vanhu vasingakwanisi kutsanangura mawaniro avakaita upfumi hwavo vanogona kutorerwa upfumi hwavo kunyange matare edzimhosva akati havana mhosva. MuNewZimbabwe.com mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vari kuita mari zhinji vachitengesa mvura. MuNewsday mune nyaya pamusoro pevanhu vechidiki vasingafare nekugariswa kwavari kuitwa muquarantine paBulawayo Polytechnical College vanonzi vave kunwa mishonga wekuchenesa maoko kana kuti hand sanitizers kuti vadhakwe uye vachifunga kuti zvinogona kuuraya hutachiona mumuviri wavo. Izvo zvisirizvo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yai ndinonzi BM. Ndikutaura ndiri Gokwe North kwaChirea, ndinorima cotton. Ndine mubvunzo wokuti in the event of voting for a government pane here munhu achine shungu yokuivhotera government. Nechikonzero chokuti inini ndinorima cotton. Cotton Company of Zimbabwe is wholly owned by government, which is run by ZANU-PF. Zvino izvi vari kudzinga mama cotton buyers vachiti zvavana chavakapa. But vaMnangagwa vari kushedzera kuti Zimbabwe is open for business. What kind of business are we trying to open kana vanhu vanoda kurima vanoda kutenga cotton vava kudzingwa nevanhu ivava futi vari kuti Zimbabwe is open for business? Tinoda openness, tinoda competition in business. Tinoda kuti titengerwe koto nepraizi iri nani.
Mamuka seiko pastudio 7 apo, mamuka seiko chando uko kuri seiko. Aiwa anasa ndina zvikuru hangu zvakanyanya zvandinazvo zvandoda kutenda. Ndoda kutendawo nebasa ramunotiitira ure studio 7 rekuti wisawo nhau dzinoitika munyika. Nemi murambe makadero takutenda edu.
Iya, makadi. Ha, chokwadi, zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma zvekuti zvavaronge zvinhu kwazvo ari kuvakuruko. Ha, zvinhu zvakaoma zvekuti hei, nzara. Korona itori nani pane nzara. Vanhu vakupinda nenzara isingaiti. Mari yacho haisi kushanda. Saka lasi vakuru ava vari kushungurudza vanhu, mapurisa nemasoja ava, dei vamboone kwauti vodi. Ha, chokwadi dei zvabatsira kuti ivava vadei vagurunwa vasuduruke, anoitwa vachamisa vatonge pane mabora ngoma. Ha, chokwadi kuno kunzara yapidza. Kune nzara isingaiti. Munhu anogaisa hafu yegaloni cheyo, handiti nzara iyoyi.
Makadi pa studio 7 apo. Inini hangu ndiri bho. Inini hangu ndoda kumbotaura pamusoro pevanhu vezano ava. Vanhu vezano ava vanofanira kugadzirisa zvito zvavo, uori hwavo hwanyanyisa. Apa varongotuma mapurisa achishungurudza vanhu munzira, vachingovashungurudzira pasina. Ko vanhu voraramirepiko? Regai vanhu vararame. Ivo vari kudya vachiguta vachiraramisa mhuri dzavo, asi vamwe vanhu ndivo vari kushungurudzwa kuti vasashandira mhuri dzavo. Musadaro. Kana maoneka kuti zvozvo zvenyika zvakukunda izvi, ende tingatoti zvakukunda izvi zvenyika izvi, siirai vamwe vafambewo naye ndima iyi. Imimi zviri pachena kuti makundikana. Kana maakupawo ticha $75 nanesi, unotengei naye $75. Munonyadzisa vakuru vedu. Musadaro, ndiri paJoburg apo. Zita rangu handitauri zvangu.
Apo pastudio 7, aiwazve tanga tichikumbirawo kubvunzaka
neavo veMDCT vari kudzinga nhengo dzeMDC Alliance kuti kana vakukwanisa kakudzinga verimwe bato risiri bato ravo ngavadzinge kane weZANU-PF handizveri pamwe ndoo zvavava ngavachidzingawo kaveZANU-PF nekuti wakungodzinga mabato ese akangosiyana neavo inhengo dzavo here dzavari kudzinga nekuti kuri kunzi MDC Alliance neMDCT saka apa pari kutonetsana ngwe ivo vacho varimo muparliamendi vari kusiya munhu achiita kupenga saizvizvezvo kutoratidza kutoti hatisi kuziva kuti kupeuyu apindwa nemweya rudzii kana akudzinga kavanhu vese ngadzinge kane ZANU-PF tinzwe kuti ZANU-PF inozvimiririra here inozvimiririra here ZANU-PF kana ikadzingirwa nhengo yayo neMDCT ipapa panda kuonekwa kupe abhadharwa uyu abhadharwa handizvere ndatenda
Faro kwamuri mose muri yeZimbabwe tokutendai pane inonguva mose makaterera Studio 7 nevashamarari vacho tokutendai zvachose Mwari ave nemi kusvikira rini nanini arume tinemi veMPC Alliance vachamisa nyangwe vakakunetsai sei nyangwe vakakutukai sei nyangwe vakadzinga vadare venyu veparamende tinemi kusvikira zvanaka muri yeZimbabwe ngatitsigirei vachamisa nyangwe zvakakosha nyangwe zvakanaka nyangwe zvaoma sei bhora mberi varume tisadzokere shure muri Alliance ngatishingei varume hatina matei kuna Mwari Jehovha mupenyu vachatiyambudza nyangwe tasangana negungwa tsvuku ndatadai kutarisana navo tichakunda chete tichayambutswa chete takatungamirwa nababa Chamisa baba Chamisa kwamuri inoti ishingayo varume tinemi titungamirirei kusvikira zvanaka hatinamatei mhuri yeZimbabwe Mwari vachatinzwa madare eZimbabwe nyanga akatirasha tofamba naMwari mupenyu havatirasi kusvikira rini narini handei varume
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court rakaramba zvinodiwa nehurumende yava Donald Trump kuti vana vakapinzwa munyika ino zvisiri pamutemo vari vacheche vabudiswe muAmerica. Mutemo uripo iko zvino unonzi Deferred Action for Childhood Arrivals kana kuti DACA unoti vana ava vamwe vavo vatove kumayunivhesiti vanozikamwa nezita rekuti Dreamers vapiwe mukana wekugadzirisa mapepa avo sezvo vakapinzwa muAmerica zvisiri pamutemo vari vadiki. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaKelvin Manduna vanoti nyaya yokupinda nekubuda kwevanhu muAmerica kana kuti immigration ndiyo nyaya iri pamusoro-soro pezvinodiwa nevatsigiri vavaTrump vachiti nyaya iyi iri kure nokupera sezvo America yakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi gore rino.
Madrimas vanhu vakamuno muAmerica vari vana vadiki kauya kunoti tinoti vasina mapepa mavhiza kana kuti vamwe vakauya vakaoverstay mavhiza saka havasi pamutemo in terms of status yavo vagare muno muAmerica saka vana vakauya vari vadiki asi zvino vava vanhu vakuru vambati vanoenda kucollege. Saka magariro avo muna muamerica agara akaoma zvikuru, nekuti kana usina mapepa emuno poruzhinji rwavo rwekuti havana mabirth certificate. Kana usina birth certificate unenge unodambudzi rekuenda kuchikoro, hauna yavanoti social security number inokubatsira kana uchida kuaccessa mabenefits emusystem, kana kuti uchida kuenda kuchipatara wane insurance. Kana waakukura vanenge vadawo zvitambi zvekudriva. Saka sevanhu vasina mapepa akakwana apo zvee zvichivanetsa futi kuti vave vachiapply kumacollege. Saka vanhu vanogara mumashadows eupenyu chese masteps aunoita semunhu ane mapepa kwavari zvee zvakavaomera.
Hurumende yavaTrump payakaenda kumatare edzimhosva Supreme Court, uko chii chakanga chidiwa nehurumende yavaTrump?
Hurumende yaTrump iri kuda kuvadzinga, iri kuti vanhu vakauya zvisiri pamutemo saka ngavadhipotwe. Izvi ndo zvavakaannounsa pavakaicampaigna. Saka hurumende yavo yati ngavachienda. VaObama vanga vakaisa mutemo wekudhileya kususpenda kudhipotwa kwevanhu ava, uye uchitendera kuti vapiwe zvitambi zvekudriva nemvumo yekuti vashande vawane mapemit ekushanda. Zvakada kufana nezvakaitwa muZimbabwe nekusouth Africa, vapiwe mapemit although vambati vasiri vakaenda pamutemo. VaTrump vari kuti mutemo uyu wavaObama ngavauchibviswe vanhu ava ngavachidhipotwe. Ndozvavakaendesa kuSupreme Court.
Iyo Supreme Court payakaramba kutambira chikumbiro chavaTrump, pane zvavakataura here? Pane chikonzero chavakataura here?
Supreme Court yakataura iyo kuti hongu inotenda kuti vaTrump vanokwanisa pakati pavo ivo neparliament yekuno inonzi Congress, vanokwanisa kubvisa mutemo uyu wavaObama vachidhipotwa. Hongu vanozvitenda, asi vanoti technicality iripo ndeyekuti procedure yakashandiswa, vanofanira kufadza justification kuti sei vanoda kubvisa mutemo uyu, and havana kutenda kuti hurumende yakaratidza justification iyi zvinokodzera. Saka vamwe majaji pamukota aiti nyaya ngaidzokere kucongress, sezvo Congress ndo inogadzira mutemo. Vamwe vakati kwete, isu muno mukoti tokwanisa kuita decision. Saka pava pane kakusawirirana pakati pemajaji papo, but ruzhinji rwekoti rwakati ngavasadzingwa vanhu ava. Zvaitwa nehurumende zviri kunze kwehazvisi maprocedure.
So kuona kwenyu imimi, munofunga kuti vaTrump vachaita sei nenyaya iyi?
Vachatoendera mberi. Nyaya yevanhu ava vedhaka nenyaya yeimmigration iri at the heart and center of my election ari kuitika gore rino. Chinhu chinodiwa zvikuru nevatsigiri vaTrump, and zvasangana nekuti ikonomi yemuno haina kumira mushe, hakuna mabasa. Saka vachatoramba vachiita ruzha nenyaya yevanhu ivava kuti ngavadzingwe. Chinhu chinofadza vatsigiri vaTrump zvikuru, sezvo vanhu vazhinji vacho vave vedhaka, vanhu vanobva kunana Latin America kuvamwe vekuAfrica kwedu kunana Haiti and so on. Saka handifungi tanzwa zvokupera kwenyaya iyi. Vaicharamba ichitouya, vacharamba vachiedza zvakare kuti vavadzinge vanhu ava, especially taakuenda nekumaelection.
Avo vange vari vaKelvin Manduna vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Kambo kanobva kumbira dzenharira. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi muZimbabwe vasvika pamazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe 489. Madzimai matatu AMDC Alliance anonzi akashungurudzwa zvakaipisisa nhasi vanomira pamberi pedare redzimhosva vachikumbira kupiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvekare manero anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti moswera zvakanaka.